Vashitaura nevatsigiri vavo pamusangano wavakaita kumagunje, Dr. Dandawa vakati nenyaya yekuti vainge vabatwa neserwe ruoko nezanupf havakuzovhotera vamunangagwa.
Saka iyoyo manji iyoyo handitika ndoyanda kukuudza handimbofi imini kana muchida kungamuvhotera munangagwa handitika kana muchida handiti ini yanguvhota haiwanei.
Varikukurudzirawo vatsigiri vavo kuti vaise bhora musango nekuvhotera vamwe vanhu vari kukwikwidza musarudzo dzemutungamiri wenyika.
Vakaramba vakatobva kundidzorera mukaenda kuprimary election mukati shaiwa hanisi saka zvakaramba bhora musango. Development yehurungu tinomuvhotera hazviite kana musinganeaia kana musinganeaiaaimuzuru varipo.
VeZANUPF vanoti chakapa kuti Dr. Dandawa vasabvumidzwe kupinda musarudzo dzemaprimary inyaya yekuti vainge vachipomerwa mhosva yekusafambisa zvakanaka mari yeZimbabwe Manpower Development Fund kana kuti ZIMDEF pamwe nevaive gurukota rezvidzidzo yepamusoro muzvinafundo Jonathan Moyo avo vari muupoteri. Asi vaDandawa vanoti kana vakapara mhosva vanofanira kuendeswa kumatare.
Nyika inotongwa neconstitution zvatinoziva tose. Ndofunga munorangarira ndakasungwa inini ndikaenda kumakoti handiti rekodhi rekukoti riripo. Ena nhasi vakandisunga zvakare kechipiri ndikange ndichiinda kumakoti. Mutemo neconstitution yeZimbabwe inoti a person is innocent until proven guilty.
VaDandawa vanoti vamwe muZANUPF vari kuvanyengera kuti vadzoke kubato. Tavabvunza kuti vanoda here kudzokera kuZANUPF.
Vanozama kuuya nehweseri vachitidzokai kubato kana kuti aiwa musataura ava vakuru musasora vakuru musaita sei. But ini handina kusora vakuruka. Ndakangoti aiwa ini vhoti yangu handipe munhu ndozvandakataura. Vanoda munopa haingazivi mhosva. Kudzoka kubato handifungidzire kuti ini ndichadzokerako. Kana vanhu vambokurasa vanenge vachikunyengera vakakutidzoka kunyengera nokuti vanenge vaona mutsindo uri kuitika uyu. Ndakatobva ndakatobuda ikoko handichadzokera.
Kuhurungwe Dr. Dandawa varikukwikwidzana navafisi ukashiri veZANUPF vatonderai Kasema Muriwo veMDC Alliance, vaThomas Gatsi vePeople's Rainbow Coalition uye vaHenry Madiro veZIP. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Blessing Zulu.